vachitaura nestudio 7 panze pedare reparamende mushure mekubuda vamunangagwa vachitaura sachigaro emdc muzvare tavita kumalo vati bato ravo haricherechedze vamunangagwa sezvo vakakunda sarudzo nekubirira zvemhando yepamusoro uye zvisina mukara akamboona
tiri kuti isusu vamunangagwa hativatori sapresidendi yenyika vakaba sarudzo sezvo vakaba tiri kuti zvakakosha kuti vasatambise mari yevana vemuzimbabwe vachitaura remangwana redu iyo yanhasi yedu iri kutitambudza zvakosha kuti tisanganise musoro pamwe chete kutsvagwe mutongi gava kwete mutongi gava anonhonga naadvocate chamisa kana naiye munangagwa bodo ngatitsvage munhu asinei nezvemunyika munhu kuti tigadzise musauro
asi vachipindura mashoko aya gurukota rinoona nezvemitemo uye vachitungamira bato rezanupf mudare reparamende vaziyambi ziyambi vaudzawo studio 7 kuti zvaitwa nemdc kutungana kwembudzi
vanhu vasina njere vanobvuma nerumwe ruoko nerumwe vachiramba kana vachiti zvakabuda hazvisirizvo vaisungirwa kunge vasiri muparamendi nekuti paramendi iboka mitemo inoitwa napurezidendi nemamp anoisaina kana vapedza zvavanenge vaita ndipurezidendi
mashoko aya atsinhirwawo negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai monica mutsvangwa
vatungamiriri vanhu vakuvanhu saka vatungamiriri vese vari mudare reparamendi vakasarudzwa nevanhu vanhu vakatarisira kuti ndo vanovamirira pamamandeti matatu ekutarisa kugadzira mitemo ekuita obhasaidi kuona kuti mapolicies ese ari kuitwa maministries mainstitutions ese vari kuita here zvakawirirana
asi vachipindura mumiriri wemutare central mudare reparamende vainnocent gonese vemdc vati vamunangagwa vakundikana uye kuvateerera kurovera hoko padehwe retsindi
saka isusu sevadare vemdc taona zvisina kugodzira kuti titeerere zvinhu zvisina zvazvinovaka zvisina zvazvinobatsira kuana yezimbabwe tozviziva kuti gore negore vanongoira vachitaura asi havana mhinduro kuzvininga mupinyi zviri kubata vana vezimbabwe
mushure mekunge vabuda mudare reparamende mutauriri wedare iri vajacob mudenda vabva vati vachabatira mari nhengo dzemdc nekubuda mudare kwadzaita nhengo idzi dzange dzapiwa mari inosvika zviuru gumi nezvinomwe nezuro iyo dzange dzisina kupiwa kwemwedzi yakawanda asi vanokokera mdc mudare reparamende vaprosper mutseyami vati zvaitwa navamudenda ndezvemugotsi matsuro
saka nyaya yekuti tinamisirwa mari yakasenzera mamembers of parliament kwemwedzi mushanu yakapfuura nekuda kwekuti mudenda anofunga kuti isusu mamembers emdc tese tinofanira kujoina pfungwa yezanupf izvozvoizvo kwete hatikwanisi kuti tingavhiringidza musangano wedu wemdc nekuda kwemari kana kuti tingasvika pakuti isusu tibve tanyururura mukurarama kwepfungwa yezanupf nekuda kwekuti vamudhenda vari pakati pekutungamira vatipiwa mari kwete
asi vachipindura vaziyambi vati vemdc vaitofanira kurangwa zvakaomarara kudarika zvavaitwa navamudhenda izvi senator lilian timvios vemdc vashorawo zvaitwa navamudhenda vachiti havasi havo kuzodzora tsvimbo
hapana mitemo yachaita muno inotevedzerwa which is why muri kuona kuti chero spika vanongodecida kuti takutora mari yemamps since taka parliament ino yakavhura hatisatambopuhwa mari yechinizvo tachingopuhwa mari yelast parliament but we are not even worried about money because everyone is suffering
vachipa maonero avo pakukandirana makobvu nematete pakati pemdc nezanupf nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dr pedzisai ruhanya vati mapato maviri aya anofanira kutaurirana kwete kuita zozorizozozo mutsindo wejongwe unonzwikwa neari paduri
vati vanhu vakupikidzane pfungwa dzavo vachiratidza kuti nyika inoenderera pasi saka hapana rimwe danho kunze kwekugara pasi kwemacitizens ezimbabwe kana vachida kuti nyika iende mberi vogara pasi vowirirana kuti dambudziko riri pere tinofanira kuadiresa futi kuti iro dambudziko racho nderei dambudziko romuzimbabwe harisi reeconomic crisis rimo aiwo dambudziko romuzimbabwe nderepolitics dzenu dzakaora nderepolitics dzenu dzakadhakwa
vanhu vashoma-shoma zvikuru ndivo vange vari panze peparamende vamunangagwa vachitaura vamwe vavo vange vakapfeka hanzu dzine mifananidzo yavamunangagwa vamwe vanga vakatakura zvinyorwa zvinokurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekunze zvibviswe. Nyika dzekunze idzi dzinoti dzakatemera vakuru venyika zvirango nekuda kwekutonga nedemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.